Zendo dzavamunangagwa tinangoti havana kusiyana nevavakabvisa pachigaro vachibudikidza kubatsirwa nemauto. Vamunangagwa munhu anoratidza kuti vanofarira kugara vari mundege asi vasina chine pundutso chavanoita vachifamba. Chikuru changoshamisa nyika chinotikatyamadza sePRC, People's Rainbow Coalition, ndechekuti vatoti vaenda kuChina. Hapana chinyowani chavari kuita kuChina. Zvavari kungoita ndozvakaitwa navamugabe gore ra2015. Kukanzi kwaitwa atingati gumi rezvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe. Asi hatisati taudzwa kuti chakaitika kuzvibvumirano zvakasainwa navamugabe navazhinji vari kuChina ikoko. Ndokwangodzokera vamunangagwa, ende chinhu chatingangoti chinyowani chataona vamunangagwa chakananda nacho ndeye masikafa vari kufamba vakapfeka. Zvichireva kuti vari kungonosaina votiudza kuti zvakasangana navamugabe kare. Saka kupedza nguva kudzingana kwana tsuro, hapana chinyowani chabuda mukoma wangu.
Asika ivo vari kuti vanyorerana zvibvumirano zvakawanda nezuro takanzwa vachitaura nenyaya yekuti vasaindirana zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika nezvimwewo zvezvikwanisiro panyaya dzekurima nezvimwe zvakawanda wanda zvavari kuti vari kusaindirana neChina.
Chatingade kuti vanhu veZimbabwe vazive ndechekuti vamugabe vakambonotaura zvimwe chete izvo muna 2015. Vakati vaisaindirana zvinhu zvakanangana nezvemarimiri wanoitwa munyika muno kwatingati kurima uye kwemigodhi zveenergy nezvimwe zvakawandisa, hazvi zvinhu zvekutanga. Kana ndimi mungatarisire kuti kwanzi kwaisainwa zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika isina marodzi, jena asingazive kuti marodzi edu madhamu kana atingati madhiramu haachisiri mapoto, mabhazi acho anofamba chii. Chinotanga hakusi kuunza mabhazi kusina migwagwa, chinotanga infrastructure rehabilitation. Kuona kuti migwagwa yedu yavandudzwa here, upfumi hwedu hwakamira zvakanaka here. Chatiri kuda mukoma vangu hakusi kunge tichiraurirwa hove yekunzi idyai, asi chatiri kuda kuti tipiwe chiraura kuti hove inoraurwa sei.
Zvimwe zvavari kutaurawo kavari kuti China inobatsira Zimbabwe kuri kuti nyaya yeZimbabwe yaendeswa kunana Security Council pachitariswa nyaya dzezvirango idzi.
Ndinorangarira kuti ivo vamunangagwa chaiko pavakabvisa muvamugabe mugore rapfuura raakupera nemauto. Vakatanga kutaura kuti vamugabe ndovanga vaikanganisa nyika yese mumaitiro kuti vasingade kugidzana nedzimwe nyika. Handifunge kuti zvine chekuita nekuti China inotibetsera. Asi ndiri kuti isusu vamunangagwa ngavadzidze kuti ngatitarisei magariro edu nevamwe. Nzira dzatinofamba nazo ndozvinotibudikidza kuti zvirango tinosangana nazvo here kana kuti kwete. Zvirango zvikuru zvapinda munyika ino inyaya yecorruption.